Vachitaura ne Studio 7 rimwe remagweta rikumirira vadzidzi ava vapaida moyo saurombe vanoshanda nesangano remagweta norura kodzero reZimbabwe Lawyers for Human Rights vati vadzidzi gumi nevana vakasungwa nezuro havasati vaudzwa mhosva yavari kupomerwa
havasati vachanjwa uye havasati vaendeswa kudare tishasiva usikwana kana mangwana makuseri kuti vanova vachanjwa nei uye vachaenda kudare nguva yemusvara mangwana 14 students vasikana 8 nevakomana 6
vasaurombe vanoti pavadzidzi vakasungwa papane vamwe vakakuvara
pane vakarohwa vakakuvara saka vari kuda vanokwana chiremba chiremba ari nzira kuenda iko zvino kuti aedze kuvaona
Studio 7 haina kukwanisa kubata mutauri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati kuti tinzwe divi ravo vachitaura nevatori venhau nhasi muHarare vanomirira vadzidzi vepauniversity of Zimbabwe vati mari dzechikoro dziri kudiwa dzinokatya madza sezvo vazhinji vavo vasiri kukwanisa kuzounganidza mari dziri kudiwa idzi mutungamiriri westudent representative council yepauz vaalan chipoi vanoti mari iri kudiwa iyi ichasiya vana varombo vasingawani dzidzo
Shando kwata takatokura tichirerwa vabereki vachirima mbambaira aya munoti ma sweet potatoes ndo akatidzidzisa ndo achiri kutotidzidzisa kusvika patiri panapa atingatarisiri kuti mubereki wedu ane paachatengesa masaga embambaira kuti zvizokwane kuti wakwanisa kuti badhara fees iri kutaurwa izvozvo zvaapachena kuti isusu wana wevanotambudzika wana wevasina kwavanowana mari hatichakwanisa kuenda kuchikoro zvaakuita contravene zvipirwa zvesection 75 yekuti education should be accessible for
University of Zimbabwe yakakwidza mari dzechikoro izvo zvichasiya vaibhadhara mari shoma pachikoro ichi vobhadhara mari inosvika zviuru mazana matatu nemakumi mana nezvina kana kuti 340,000 kubva pazviuru makumi mashanu nezvishanu kana kuti 55,000 avo vanoda kuita zvidzidzo zvemasters vari kutarisirwa kubhadhara mari inodarika miriyoni yemadhora emuno munyori mukuru muSRC vamunashe Cuthbert Masiwa vatsigirwa vachitoongorora yavakaita inoratidza kuti vadzidzi vazhinji vari pachikoro ichi vanobva kumhuri dzisingawani mari yakawanda
seSRC tiri kuti eidha vanodzikisa fees oro chikoro chinovhara sei tiri kutaura izvi because tinonzwisisa kuti vabereki vedu vari kumba havakwanisi kubhadhara fee yakawanda kudai vanobhadharwa mari negovernment vanobhadharwa mari shoma mapeanuts nzungu chaidzo so mari vanoiwana kupi
vamasiwa vatiwo vanoda kuti mapurisa asunungure vadzidzi vakasungwa
tiri kuda kuti polisi imeke sure kuti yarelisa ende zvikunzi vana ava vari kuenda mukoti mangwana naquarter past 8 and we encourage my students ese my citizens to go and support
vadzidzi avanyorawo tsamba yenyunyuto iyo vanoti yasainwa nevadzidzi vanodarika zviuru zvishanu vati vachanosiya tsamba yenyunyuto iyi kuda reparamende kubazi rezvedzidzo yepamusoro pamwe nekuZimbabwe Human Rights Commission vadzidzi avanotiwo kana mari ikasadzikiswa vachange vachizoendawo kumatare muzvare Eva Joy Chidindi vebato rinopikisa relabor economist and african democrats vaudzawo Studio 7 kuti zvinokatya madza kuti mari dzinodiwa nehurumende hadzienderani nemari iri kutambiriswa veruzhinji
tichiti hurumende inofanira kunge kutarisisa nekuongorora maschool fees aya ichiita take into consideration ichikoshesawo kurarama kwevamwe vanhu nekodzero dzevanhu because uku kunenge kwatova kubatirirana kwatova kubatirira kwevamwe vagari vemuzimbabwe hakuchazi kutarisa zvido zvevanhu
hatinawo kukwanisa kubata gurukota rezvedzidzo yepamusoro muzvinafundo Amon Murwira kana vakuru vepauniversity of Zimbabwe asi vachinyora padande mudande retwitter munyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vanik mangwana vanoti vasingakwanisi kubhadhara mari dzechikoro kumayunivhesiti kune zvirongwa zvakadai sekubhadhara mari padiki padiki pamwe nekupiwa zvikwereti vatiwo pane vari kuda kupinza zvematongerwo enyika munyaya dzekukwidzwa kwemari dzechikoro asi zvizvarambwa nevamiriri vevadzidzi avo vati wazviiti kuti vanzi vabhadhare mari zvishoma nezvishoma nekuti yakawandisa zvimwe zvikoro zvedzidzo yepamusoro zvakwidzawo mari zvakanyanya zvinosanganisira masvingo polytechnic iyo yakwidza mari dzenational certificate kubva pazviuru makumi maviri nezvina zvemadhora emuno 24,000 kuenda pazviuru zana nezvishanu 105,000 Gweru Polytechnic neLupane State University ndevamwewo zvakare vakudza mari dzechikoro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.